Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chipiri gunyana 3 2019. Mirijonga yoramba ichitika muSouth Africa umo muri kurwisana zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Madhokotera emuzvipatara zvehurumende zvinoti Mpilo, Bulawayo United, Harare, Chitungwiza neParere Nyatwa anotadza kuenda kubasa achiti ana mari dzekuendesa kubasa sezvo zvinhu zvakawanda zvakwira mitengo izvo zviri kupedza mari dzavo dzemihoro. Kanzuru yemutare inokwidza mari dzinobhadharwa nevagari muguta iri, zvikuru mari dzekurapwa muzvipatara zvekanzuru yeguta iri, mari dzekupaka dzimotokari muguta nezvimwewo. Masangano ari pasi peNational Transition Justice Working Group anoti ari kushushikara zvikuru nezviri kuitwa nesangano reNational Peace and Reconciliation Commission panyaya dzevanhu vari kupambwa nekutyorerwa kodzero dzavo sangano iri pasina zvariri kuita. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa kusagadzikana kuri muSouth Africa zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvisiri zvemunyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6070 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.